You don't have to prove to anyone
really
what you are doing.
Entertainment.
My brother, my sister.
Bata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawokwari mudenga uchishezera ndambinga. Kabata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawokwari mudenga uchishezera ndambinga. First rule ye mari apande kuita noise, zvotendereka ghetto uchitaurira boys. Vachazoona vega waku tinja voice, wapfuura pakaseroti mari Rolls Royce. Usaudze mama, geti kana sisi, vachona kusabatika voti these days you're busy. Hama dzine jealous, msoro unoita jizi, vanesa mute padiri, but pafeya hazvizi. Let me tell you about mfesa inzi bright, bright angari bo, bright mfesa tori right. Pakaita mari, taita kwa every night, but muna no zoro ya aze which hand to bite. Kabata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawoko ari mudenga uchishezera ndambinga. Kabata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawoko ari mudenga uchishezera ndambinga. Ramba uri zii kwa ziba vengi varu kuona, pango uri sataza, vanomba vaku sona. Mabedu sama uze, mari yako vano dinda, kukupinda mubrugwa, setono neshi. Gazi ve harukuvaka, akapiwa loni. That's right mate, ingo vachinjira tuoni. Samanyo tenga mota, understand the game. Cause mnyama ne dzungu, jingo ni same same. Don't tell the kids, vano relax some life. Shauri wo safari se, don't tell your wife. Marine nge bonde, ayuudzwe vanu. Auzie shwecha vanu, vanu gavana mugandu. Kabata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawoko ari mudenga uchishezera ndambinga. Kabata mita wangu jengo uchawudza, jengo uchawudza, jengo uchawudza. Wandonga mari wangu jengo uchawudza, mawoko ari mudenga uchishezera ndambinga.